Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and Political Commissar Godfrey Senengamo, together with Pupurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenbach, Kudata Gwirei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your government. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, I got to Donald Trump, I got to Kuluma Konangale Pela at the Congress. Kuluma Laba Congressman, Setulumbigo Akurka Tengle Wakulu, Umbigo Way State of the Nation address. Singeno Kulunye Njalo Uta Bakunamanji. Utaba lolu ngolokuthi kunakaleke kwele South Africa kungani kuyahlupha sibili sokukhanya ngazani abantwana abaningi bangani baxotshwe ezikolo ikakhulu abazali nxa bengela maphepha aqondileyo. So ke siyabona ukuthi ungazani kulohlupho olunye olumangalisayo khonangale. So ke umthethwandaba wethula isinqumo sokuthi hayi kukhanya ngazani kuyahlupha khona ukuthi abantwana bengayi esikolo akukho emthethweni. So nxa ukuthi abazali bangekho bangalamaphepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana bayesikolo. Kuzobuya kwele Botswana ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale uthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa ke kulezi phepheli ezifika amajumi ayisithupha abezifuna ukuthi ke ziye kwamanye amazwe kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana nokwenzakala kwele South Africa khonokho kudiaspora.
I work now vachango vakupinda mchirongwa chedu tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu chediaspora forum apo nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana siyana kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa uko nasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya tinoti mapepa. Vari kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndiwo kuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane garo gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Tichitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kuvanga vari kukumbira vari kudhukwe kempa kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika. Vari kuti ivo kwete vagara vanga vadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai muchititaure ipo pano. Vari kuBritain womopindawo muchitiudzawo nenyaya yeBrexit. Vari muno muAmerica pindai womutaurawo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi uyezve nenyaya State of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitura nezuro. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyoyo yeBotswana vari kuchema chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo. Let's go to our Botswana tape one.
Kana iri voluntary handi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yokuti yakuda kuti vanhu vese vadzosere unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana because this program I see a deportation program, a voluntary. So you cannot force people to go back home. Zinzi political system yekutungamira nyika isati yachinja. Ichiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zanu havaningi. Hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuchema-chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kuBotswana dzingange dziri kutyorwa sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achino tsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yevapoteri zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafaniri kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndomatanhwa anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapoteri vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Mangura ari kuti I'm watching you live, I'm here in Pretoria. Fraser Chicks Nathan NR ari kuti muri wadi here hama neshamwari pano, you are loud and clear, I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hillary Chikwana hanzi tiripo pano pa Cape Town. Adala we gonye tava ari kuti we are watching you here in Cape Town. Adala we gonye tava vati this is marvelous, thanks for standing and providing good news the Zimbabwe on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware ari kuti I'm watching you from Botswana. Adala vegonyeti vari kuti coronavirus tiri kuitya nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga ari kuti good evening team VOA. Joburg, well done, keep it up, I'm watching you from Botswana, you are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus ari kuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear, ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai muchiwane kwa imi muchinyora namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, muchitiudza kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei. Mungave muri kuBotswana, kuSouth Africa, kuChina, muno muAmerica, kuEngland, kuNew Zealand nekwese kwese, wani kwa imi muchinyora namba zenyu kuitira kuti tikufonerei. Gibbs.
Yeah, lapha ke slompo umpo makos kosana uti ya lami ngikona kona patube sebangakhuleke mpo lapho khona umsunduzwa Ndlovu lo Jeff Maswanise bathi labo babukele khonapha kuzobuka uthabisani Ncube uti njani emsakazweni, siyaphila kakhulu lo Virginia Macebo laba sibingelela kakhulu kunjani Vichi lapho khona kona ngapho sone nidladla uti lami ngikona thandazani moyo uti ngibukele lami ngikwela South Africa. Kuzobuya ke uthandazane moyo la uthi kunjani baba Dube. Ye, so ke lamhla ke udaba lwethu esingalo sikhuluma kakhulu ngokuthi konoko kwenzakala kwele South Africa. Sizokuthwa ke uhulumende kona ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo, abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo. Lapha sikhuluma la ngabantwana abadabuka kwele Zimbabwe abalabazali abangalamaphepha aqondileyo. Kuzobuya lakhona ngale ke kwele Botswana sizwile ukuthi kuyahlupha lakho abantu abayiziphepheli abafisi ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe, bafuna ukuthi bahanjiswe kwezinye indawo, indawo lezi ezikhulunywayo njengelizwe lakho abulifuna ukuthi bakuhambise khona ngale. Kodwa ke kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lingani lidosela katshana lisithi abantu abavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe yiziphepheli. Kuzobuya ke uGift Mlusubeng uthi ngikhona lami khonapha Dube, lo Patricia Spanda uthi ya sebona Mfoka Dube uthi ngibukele ngisemzansi, kunjani emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani.
Aiwa, kune avo vachango bva kupinda muchirongwa, tuda kunzwa kwamuri kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei. Asi ndiri kunzwa kuti nyakola wedu wekutanga regai tiende kuna kola. Halo kola.
Halo murete vetete.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndisiri Mori Morris muHarare.
Ah, taurai tinzwe mukoma Morris, makadii ko mararo?
Marare hii tukuta upa usikuwa ni kwa maria cha esikutenga sengine ufundori kwa waonesa wa numoto.
Saka muruku ita sei manji machinja iresha maa kujikaka na utishuru kufamba sei?
Wachinja watu chinja wakutamba ni rice ni maspageti ndozi waru kutamba na zinechingwa. Upa usikuwa ni kwa ukawona marae ni wanikuwa ina waru kuita ma 7 years.
Uruku tengeka ere ufu yu anjazi?
Usikutengeka kwa 7 years yache kuti iwane kesi kubenga inongochipiwa pamwe makoini kuzoda kumabatanidza kuti ite mapepa uzoda kunotenga US racha muri nenge itofa nenzara saka uchinja watongomhanyira kuraisi ko.
Apa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri tiri 4.
Saka muri kuzvigona here pakurarama apa, muri kuibata mabasa api?
Tungeto izi maguma mazano kada umira chini chine jete unoraya muri nenzara saka no yipi kubasa kwa nukwa shenzo kana waito mkano wakumbo ito tumwe tumadiri kutumwe dhiro mare ndo uti pamo utumbu kunde pamira ni chini chine jete azizu kufamba.
Saka daima iwa na mkano ukuta urane urume ndi maiti chii?
Ndaengu wakuru zira sidai wambo ita kuto warombo wambo fare notungu ya reba ya wano wachingo chema dai wambo ndikozi chemo zedu.
Tauna zvakare nhasi batore ZANU-PF richitaura iro kuti rambo misa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzeuori vamatutu nemumwe wavo vatsendengama, munoona seizvi?
Pandirwadza zvisingaiti nekuti ndandikutotemba navakomana ivavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo, but chokwadi chavo chabva chavaputsira pasi. Zvinova zvinorwadza tichida vanhu vakaita seivavo kuti zvavanenge vataura, because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nechidiki, manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika varobva vaputsirwa pasi. Pandirwadza zvisingaiti.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of millimeal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youths who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés, because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lethu lamhlanje lapho esikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona okwenzakala kule South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangalamaphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo. So ke kodwa uhulumende wakwele South Africa ukuthi lokho akuvunyelwa. Kuzobuya kwele Botswana khona ngale kukhanya ngazani kuyahlupha ukuthi ube yisiphephelo okwenzuku lo nyaka. So kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lithi aliboni kusiba leziphepheli ezivela kwale Zimbabwe. So ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile. So ke ngizwa kuthiwa silo mama uCaroline Moyo ecingweni. Mama Caroline Moyo, kunjani?
Ngibaba.
Yes, siyaphila. Kunjani khona phe Goli? Yes, temba lokuthi isilethemba lokuthi uzalunga. Anti isikhathi sangkhona ukuthi kuchize mama.
Isikhathi sangkhona.
Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nxa umuntu engelamaphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa. Kayenelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo. Kuhamba njani?
Engakutsho ukuthi ngike ngabona nje abambalwa. Ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe le-South Africa lisivumele ukuthi singene kwele-South Africa yethu. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi ngikhona vele uthola kungalandlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi. Bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi kona abantu abaningi bese beyenza ama-fake ezincwadi uke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzeleli ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi naleyana nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bagcina yibo abawonayo yiko kutsho lapho.
Ya, labana abazali babawonayo. But sometimes nakhona futhi mbe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjani akungitshele nginje. Maybe ngisuke labantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani. Behlale kuphela endlini. Kodwa kusubona kule ndawo yokuthi uthwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela. Uyamthathisa ukuthi umntana ahambe esikolo kodwa kulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi konkhona ummenzela incwadi sibilize iqiniso ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abangela ncwadi eziqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo.
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithe njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi konkhona vele angizange ngabalazo ezincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane se-ground abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo vele angeke bebeyalazo
kuhle kuhluphe vele ye ye
kuhle kuhluphe vele kuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo kanilaba abazali ngoba kumanje athi sithi yakomsitheli bekutshela ukuthi ubuya lo mamakho awulayi umama kuthi webuya lo gogo hawu ugogo nizamthatha ngaphi umama nisithi kangilayi owabulawa ngegugura undikhatshana khona le then uyabona into yakhona vele ihlisukele khona le vele iyilokhu zeni iy-case like.
Yeah, bamba konapo mamoyo ungaika chano bambe stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that you know there are serious problems that Zimbabweans are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents, but in some other cases it's a question of you know parents not having the proper documents from home because of the Kukuraundi atrocities. You know what used to happen was, you know, the Kukuraundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take care of birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people. Yeah.
Regate ende kuna kola wedu. Hello, kola. Ai, wata kasimba. Trukta ora nani uye jemuri kupi?
Ah, zikataura nwezite hizi wa mutiriku ni zinu. Zika hiti ndiku wa mtoko.
Oh, ai wana, si tuku fara tembonzu wa kutoko lendu kukwa kamira si?
Sindiku ida benda panyaya wako mana zingwa.
Taura enyu.
Wako mana wafaba nyongo nya ya iti. Dopa mpawashika ipapa apa saka wambata baka mapati esu zungu zvakagumbuka kuti vakuda kuti fumira hapa vakomana ivavo vangati vabvizi vasati vaenda kuri maraamiri ari kuita ivava
aiwa mashoko makukutu namba dzavo dzabva dzakatika baba vasiregei tiverenge zviri zvamuri kutaura ipo pano pafacebook page yedu melina yevoa shona melina boniyo ari kuti zvahanzi zvinhu zvakaoma kunotetema vhi give more no miss ngapasari ari kuti watching you clearly in South Africa kuJohannesburg. Masi Musariri ari kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa ari kutaura ivo kuti kuSouth Africa saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anzi I'm watching you, I'm here in Zambia. Uyai pachirongwa tinzwe kuti kuZambia uku kwakamira sei. Masi Masiriri anzi taiti ngavasiye huori shanishami anzi dzenguva ino aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi Medith Makondo ari kuti tiri kukuonai ndiri kuno kudeep scloop muSouth Africa abva tindibatei pafoni masi ari kuti makadiiko sisimavhi aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu hamene kwamuri ikoko easy Chireka ari kuti I'm watching you, I'm here in New Zealand, we are getting you loud and clear, thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Muri kutarisanawo nezvipi nekuti tinoziva kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko kana zvamuri kuitawo zvakanaka nekuti haasi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko muri kunze kwenyika zviri kufamba uyai pano titaurirane.
Yes, lo baba uMsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu sizazama ukuthi sikudinge khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbutsi Malaba uthi njani emsakazweni siyaphila kakhulu njalo lo Joram Nyati uthi njani msakazi wami ngikubukele ngiseBotswana ngabalekela indlala komrikidwa. Yes, siyakwazi ukuthi abanye bathezi babo komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uthi salibonani baba Dube sibuyele njalo kunkosazana Moyo lapha sikhuluma ke ngoCaroline sikhuluma lo Caroline Moyo mamoyo lokhu sekhona ecingweni
ngikhona baba Dube.
Ye, nxa sukhangela ke mamoyo njengoba ukuthilo sibula ukuchala lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ngokuthi livele alila incwadi ama-documents wona lawa afunakalayo kuna ngapho ke kwele South Africa. Manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama-documents ame kanje kanje alisuze licine lixotshwa khona ngapho licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi ayinkinga yona leyo okungaukuthi khona kambe akunjele babadube njengoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo-R4,000 kambe ungakhangela lapha eSouth Africa i-passport ye-South Africa i-10 years yona le efana layo nale esiyithathayo thina ngale i-R400 andi kodwa ngale i-R4,000 ngiyayithatha ngathi mina i-R4,000 ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irenti okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi ngangikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresident bona balaba abaphethe ilizwe shwa kabacabangele abantu ababavotelayo anti bavotelwa anti bathi bavotelwa ngingathi abavotelwa kangithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjani.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha sho abantu badubeka shuwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo, she's saying that maybe the government should, in fact the government should help people, you know, who are facing all these problems because you know without birth certificates, without passports and all these kind of things, children won't go to school. So she says that's a problem.
Aiwa, regate story vamwe kola vedu. Hello, kola.
Hello, Magadi.
Aiwa, tiri wadi. Tukutawara nani uye zvemuri kupi?
Ndinonzi Tendai Morgan. Ndinonzi kuno kuBotswana.
KuBotswana, kwakamira sei uko kuBotswana?
Vanhu vari kubatwa, achibhadhariswa mari mapi 100. kana wabata nemapurisa.
Vari kuzvifambisa sei? Vanenge vachitsvaga chii?
Kana usina mapepa vanongokutora voenda newe, unosvika wokubva kuvharira wobva vati tipei mari 300 then wobva wanyorerwa receipt yemapurisa kuti wabhadhara 300 wobva wakuregedza.
Mhm. Vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei?
Kana uchingori naye unotobviswa the same day iroro watobvisa ndo the same day raunongobva wabudiswa. Asi kana usinawo vanogona kudhepotwa zvangu ndandinenge nyaenda ida kumbotaurawo zvangu kuenda kambosangana naye ndiri munombotswana.
Taura ako.
Nyaya iri kuwa ndeyekuti ndakabva munombotswana ndichida kuenda kunodzinza passport rangu ndichida kunodzinza passport rangu paimmigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoko. So ndakatakabva tabatwa nemasoja paroads. Totabatwa kudaro tobva tanovharirwa kuimmigration officer yemunombotswana. Tavharirwa kudaro tobva tateerwa takabva tanzi tangai tipei mari vane mapasipoti yange kusina pasipoti tirikuda 1000. Padataiwa hatina orit kwanzi orit yanobvisa ma300 bcause kana usine 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yebotswana wobva waenda kusuicide vanobva wakupa resiti. So inini ndandingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kubotswana sekuti ndaida ngurofa zvangu mazuva pabhodha. Pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadhinda kuzimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuzimbabwe saka ndakarigirwa neumwewo munhu akabva kuzimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu. So ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndiri munombotswana. So nyaya yakazonisa ndeyekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa. Ndichi tavharirwa takandogara kwenguva yakati rebei takaspenda the whole day tirimo. Izona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa chaisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabhra anotokuvhura otokubvisa even nyange wakapfeka mapindi mapindidi mahonda yamana achi masinitaita ya zvinotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration pana immigration officer wemunombotswana aitorova madzimai kuti inini ndakarohwa nomwe mukadzi akarohwa zvingaiti kungosunwa tim pasipoti temari usina kana mari kunonzi temari.
Saka paasistendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi?
Ini ndinotokuti havana kubata zvakanaka nokuti handisi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotura hake mazuva ake achidzoka achifamba zviri pamutemo.
Saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti?
Hatina hedu kungwanisa kuripota kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari. Saka tisina mari kudaro takabva tatorerwa mari saka ita zvokutotorerwa nedzemabhazi tisara tisina kana mari takazobudiswa usiku. Takabuda usiku kumapasi 10 dzemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhi tikarara pagedhi takawanda tidzipi remazimbabwens takawanda kudaro. Makuseni takazomuka kumafoni bva taenda kupi kusuicide taenda kusuicide ikoko takasikowa kune masoja anga ari kiri ikoko vangotinzisiwanobvatatiwanaanobvatazo takazobuda ndobvaindakazobuda une chimwe chidzipi chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo nema isakatirwa mapasipoti pasipoti rangu inini zvo zvakatodzinzwa kuti dipacha ndakadzinzwa dipacha papasipoti rangu handina zvokwanisa kutora mazuva andandichida.
Saka kana manzi dipacha zvinorevei manje?
Ma?
Kana makadhindirwa kunzi dipacha zvinorevei?
Dipacha yangu inozobhadhira 1000
pamusoro ipapo.
Handii ezvi zvinhu zobva ndatodzokerwa kuzimbabwe zvari kuindwa kuzimbabwe handii. Takazongopindawo zvezvokutojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa.
Aiwazvendiri
pano pabasa so ndidozama kuti ndikaona zvemukana ndobva ndadzokera kupi immigration kuzimbabwe ndondodhindirwa kuzimbabwe ndizobva ndadzoka ndobhadhira 1000 yavo ndobva ndadii hangu dandikupiwa mazuva akati chamachaiwa handazivi.
Aiwa iyi nyaya inyu
yakaomaingaiti mubotswana immigration officer wamubotswana wechiadzindiwa hirwa madzimai achishungurudza zvakanyanya zvekuti takashungurudzwa akuti mazi.
Aiwa pana sisi Melina Boni vari kuti tanita tetemavhi am here in Botswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura. Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii? Shuro yenyu ndeyechii sechizvarwa chezimbabwe?
Shuro yangu ndeyekuti mwana wezimbabwe ngaakoshese vedu wenokuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa mukadzi vamu pachina muche kutingade vatigadzisaonike vedu tichishandawo tini nyika dzedu kuti tirerukire tigone kusapota vabereki vedu nokuti vezabereki da kutambudzika tiizama kuti tivabatsirewo nehama dzedu nevana vedu vana vechikoro zvizi mwana wangu ari kuchikoro ariko kuzimbabwe but ari kungoenda once but ndikuizama ndisandogonana pakutaende kuchikoro asi batsirwa nevabereki vangu so ndizvatiri kushuvira izvozvo kuti dai mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana wezimbabwe mwana wezimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yezimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi tichibatwa sezvizvi zvinorwadza veduwei
haiwa tinotenda sistendai munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai hatonyatsoenderera mberi tichikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana. So she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's the Botswana immigration officers who were demanding money from her, and they really, you know, she felt very violated. But she's saying her wish is that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home, because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So start your baba umsundu zandlovu okona la pecungweni baba ndlovu ungachona njani
ngachona mtsati wunjani ngabu
siyaphila kakhulu ungapi khona boke wena South Africa.
Hayi, South Africa ku-right kuti mkulu.
Ye, akusitshela ukuthi wena khonapho ke abantwana bamenjani nxa sikhangele zemfundo njalo lokuthi abanye abadabuka kwele Zimbabwe abantwana bayalelwa yini ukuthi baye esikolo.
Mr. Dube, mina la ofunda khona owami umntwana bendingakakuboni lokhu mhlawumbe ukhulunywa bani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bendingakakuboni lokho Dube afunda lela njengenziwa yena
yesingakakubona
lokho
yesingathi akuza kudibane labanye abazali abantu babhekane lakhonokho
hayi ngabe ngikamama angadube ngakaze ngidibane nakho angikaze ngubone mpela okunye ngathi phela Dube ilizwe nelizwe nalo lilawo umthetho njenga singakubeka lakhona eZimbabwe mbona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngelayo ibirth certificate kodwa ke khathi kungani ukuthi thina kufanele ithi la eSouth Africa sifuna ukufaka abantu abethu ibirth certificate engelayo kwesinye isandla maybe mabe kuyenza ama-South Africa kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla ba-wrong South Africa elilizwe elilenkululeko leyo thina esingazange sayithola eZimbabwe esayincitshwayo kodwa abanye abafowethu bafundisela abantwana njengamanje iyafundisela abantu abethu sihleli nabo eduze abantu abethu bafunda but siyakwazi ukuthi umntwana ma engena ugrade 1 kufanele abe le-birth certificate why kathi kufanele manje ngekhaya ukuthi umntwana ma engena i-birth engenayo yikho ngithi kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla sizobabona be-wrong angazi noma ngiyazwakala Dube
hayi uyazwakala sibili sike sithi phecelezi siyefika kule Botswana kanye ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba leziphephele ezivela kwele Zimbabwe ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile ngakho-ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ngama-refugees kumbe ngithi iziphephele njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele eZimbabwe bayiziphephele baye kwamanye amazwe kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho ungathini ngakhonokho
yikho zisho Dube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo iBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe thina libona ngelinye ilizwe kodwa eZimbabwe awukabi right bayashileka bona labo bengamaBotswana ukuthi bebambisana labo mnangagwa babona iproblem esezimbabwe laphana kunjenje kuyi-government yaseZimbabwe osenza sihlupheke kanjena sihambe sikhala yonke le ndawo lena yashayo yenza yonke lento leyo kunguye ugovernment waseZimbabwe asiyo ukuthi siyathanda ukuthi abantu bethu bafunde elizweni elingafilo lawo ngoba njengamanje bayafunda sometimes bese esikolweni abanye abantwana begcine besazi ukuthi umntwana uzalwa umuntu obuye eZimbabwe, bagcina futhi abantwana sebehlukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntwana tekore nomntwana wakhe. Umuntu oyenza le nto le kungugovernment waseZimbabwe uyangiza ke Dube, yiyo le inkinga esidibana nayo thina lana eSouth Africa oral.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Yes, bonga kakhulu Ndlovu. Ungathola kusasa mfowethu. Siyabonga kakhulu ke. I think mainly what he said was that, you know, this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe. And one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tete Mavi, namkoma Dube, titumire yo suitu izo. Zaka naka chaezo. So you are getting very highly recommended.
I think
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on yet.
Yes, well, it's being highly recommended here. Yeah. Bekimpilo Ngube, I'm watching you, I'm here in South Africa. Alois Mujingi, adapter, anzi ndifondere Jeffrey Luwayo, anzi ndaka kubata ibozo, anduku kubata ibozo, ndiripano pa Cape Town. Taurai Mukande, anzi alosis mavi, ndinotenda nechirongwa chenyu, ndiriku kunzwai, ndirikuno ku Christiana ku Northern Cape Town. Muno mu South Africa, Boaz Jayaguru anzi, pachirwere iche, asi ndiriku nzwa tipana caller speaker, so we'll take the caller speaker. Yeah. Hello, caller. Hello, caller. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Tiri kukunzwai, taurai tinzwe.
Hello.
Caller, tiri kukunzwai, taurai tinzwe. Taurai tinzwe, tiri kukunzwai, muri loud and clear kunoku, ndiani uyezve muri kupi?
Okay, ndonzi tokumbo makotore ndiri South Africa ku Johannesburg.
Taurai tinzwe. You're lying. Taurai tinzwe, ngo taurai 1 minute tinzwe.
No, I think we're
Marana ne
Nema Nesha Murku Sangana Nazo Ikoko South Africa. Muripa delay, but Taurai Mongoro wacho.
Oh. Alright. Well, my challenge is that Sangana Nao Kuno Mugwama Basajanga Chinese and I think it's Matri under trade Saga. Open one of the store was I think what there is in Zanaga Gumsa to get another Gumusa.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kunoku toshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aida madhokumendi mapasipot ane mapemiti akaisi tenge tisina kana rerimwe divi techitionai hurumende yedu yawirirana nekwanisa kutorisa vasina mapemiti vakwanisa kugendera muridhawo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vaakubvumidzwa kuenda kuzvikoro, muri kuitambirawo sei imomo muSouth Africa?
Vamwe vari kutambirwa kwa havasi kutambirwawo zvinoenderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Motosvika vachitamba vachiwanda mapasipoti ane mastadi pemiti, vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, tanyatsokunzwa ikunyangwe yefoni yenyu yamboda kunetsa. Muve nezuva rakanaka.
Alright,
yeah. Our caller there, Makotore, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people, they used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, sike sibone silobaba lapha ecingweni, what's one the silobane ecingweni kunjani?
Ebo linjani baba kid?
Ngiyaphila mfowethu, ngikhuluma lobani?
Ukhuluma ngo-Owen seButswana ba.
Yeah, akutsho phela kunjani khona lapha eButswana?
Hayi, eButswana hey kunenga nje impilo angikhona sikubenzini hey.
Ubali nenga ngaliphi mfowethu?
Koloko ukuthi njengoba silabantwana abathi bazalele khonapho manje ukuthi siwabhalise ezikolweni siyofuna ithemithi yakho, ithemithi yomntwana eyi.
Kuyahlupha.
Ey.
Manje ligcina senzani ke Owen khona ngapho?
Kugcina sokuthi siwubhavele ukuthi kugcina sokwenzakala kumbe umntwana engasahambi ngoba ma uthi uthatha iphemithi wasefuna ibirth certificate yangkhona. Yenze eZimbabwe abanye izithupha silazo ezeZimbabwe zonayo.
Manje ligcina lisenzani? Wakuhamba e-embassy? Wakhuluma labantu ku-embassy?
Hayi, embassy angahambi, bathi ngihambe eHarare. EHarare kemvuko yakhona
ilapho ufuna ukuyadinga khona. Manje uzayenelisa yini mfondeni?
Kuzama ukuthi imisebenzi yangkhona iyahlupha ukuthi ibambele.
Ungavele usuke khonapho wena ula iphemithi kodwa?
Iphemithi angila.
Pho manje ungasuka awusoze ube kuvimbe emngceleni?
Ipassport yengila.
Ipassport ulayo?
Eh.
Wo okay, iyadindwa-dindwa sibili ukuthi bangakuvumela ukuthi ubuyele ekhaya uphinde uphenduke.
Ah, ukuthi uhambe ekhaya uphenduke abavumi, ungahamba uhambile.
Hey manje umntwana abantwana bayadini pho?
Yobunzima bangikhona bona lo besihlangana lawo.
Akutsho ukuthi manje ufisa ukuthi ngakwenziwani ngodaba lolo. E-embassy kodwa uzawuhambe uzame ukuyacela uncedo kumbe into ezinjalo?
Angaze ngihambe kuthi angikwazi ukuthi khona ngale banceda njani bona.
Ungaphi useHaberoni kumbe ngaphi kwangkhona?
E-Francistown.
We-Francistown. Singazi mfowethu. Kodwa uzama ubafonela uze ukuthi bangakunceda ngani ngoba ngezwa ngengezwa-ke omele ilizwe leZimbabwe khona ngale eBotswana esithi bazaphumaphuma nje baphuma ijumo babhalisa abantu entweni ezinjalo kodwa ngilaqiniso lokuthi kwagcina ngani khonokho. So-ke ubafonele uze ukuthi bayathini engxenye kungagcina ukuthola khona ngapho kulokuthi uye kwele Zimbabwe. Hayi, phosela-ke elokugcina Owen, phosela okugcina baba.
Ngilokugcina ukuthi ebemthithi lo hulumende weZimbabwe la yabona ezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe ayenza izinto zibe lula, la ma-passport ayehlise nje basizele babomnangaka.
So khonapha sikhuluma awula permit awulani vele uyasebenzela kodwa?
Sisebenza nje khona usebenza sibaleka.
So usebenza ngapha eplazini kumbe ngaphi?
Thina siku-construction.
Oy construction siyabona. So usebenza labantu ama-Chinese akhona khona?
Ama
abavele China yibo usebenza labo?
Hayi hayi, abatwana nje abanikazi belize balayo ukuthi basebenze la sihamba sibancede.
Hayi, siyabonga kakhulu Owen, ungadina nokusasa ba.
Lami ngiyabonga ukuthi bamthembezele asithinte.
Okay, thank you so much, sibongile baba.
Eh.
So that is Owen is in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes.
So
what he says, okay, kulo munyu baba. Osecungeni lapha okwele South Africa. Mfowethu kunjani icungeni khonapho?
Hayi, ngiyaphila futhi njani.
Ye, ngithetha lobani?
Uthetha lo Blessing wakwaDlamini.
Ye, akutsho-ke Dlamini ukuthi unjani khonapho?
Hayi, lapha ku-right futhi, ku-right.
Ye, ungabukani khona khonapho? Use eJoburg?
NgiseJoburg.
Kunjani eJoburg? Use-Hillbrow kumbe ngaphi?
Hayi, ngiseBethal.
Oh, okay. Phela sizwe kuthiwa-ke kuloku ngani kulokugijimisana ukuthi ze e-disloop kuthiwa i-deep sloot ye ungani abantu bathole senzia
ya bekunjalo emalangeni bot bekunjalo
ye akusitsheleke ngemfundo yabantwana khonapho kume njani
Ngifunda abantwana besikolo.
Ye, kunjalo.
Ya, yona hayo ni right kahle, but inkingi sokuthukumeza la abantwana abancane abangena amaphepha la abantwana ba special lapha thina esiya phanda abazale bekhona.
So abantwana bayabezalelwe khonapho kwele South Africa.
Ya, uma uthola wena nzala alala iphepha isina sokuthukumeza umntwana.
Aha, wena umenjani kodwa?
Hayi, kukahle lapho be. Inkinga yende ukuthi umnotho ekhaya ngani yachakala.
So singathi ngokuya kwezinto konapho uzwa kuthiwa banenganganani abantu abangela ma-permits, abangela ama-documents ukwenzela ukuthi abantwana baye ezikolo.
Eyi, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu. Nasoba bebaningi kakhulu abantu, beningasho ngithi almost vele 99% la ezilana azilawo amaphepha, azilawo athola ama-permits, kunzima kusuke kwenzile.
Pho manje bagcina besenzani mfowethu? Owen.
Kuphinaso sithi la senzenze ngicina sibhayise ukuthi umsebenzi awusatholi kahle, umsebenzi awusatholakali because of ama payments, because of the ID, yabona into ezinjalo. Uthi ungasatholi kahle umsebenzi.
So singathi kuyahlupha kakhulu mfowethu.
Yebo.
Ye, anti uthe ungudlameni?
Yebo.
Hayi, Dlameni phose lokugcina mfowethu.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonga kakhulu Dlameni, ungadilala kusasa mfowethu.
Okay, I
yeah, so that is Mr. Dlameni is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young, of children not going to school because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa, and parents don't have the proper documents. So he says this is very problematic.
Aha, zasanchewo pano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona tinokuchingamidzai. Ari kuti ye team boards tiri pama 1 kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo ari kuti havasi vose vari kutambirwa vana kuzvikoro muSouth Africa. Asi kumwe vari kubvuma, kumwe vari kuramba vachiti uyai nemapepa. Kudzaisa Marita ari kuti makachena, ha? Makachena kunge mapete. Melina Bonio ari kuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaiva izvo kuti vanhu vari kushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Ari kuti zvataurwa namai vaiva ichokwadi uye ari kuvatsigira. Boaz Jayaguru ari kuti ichokwadi hanzi kungova neoverstay ye ichete wakutobhadhara 1000 even une 5 days chete. Saka vari kuti mama vaiva uye vari kutaura zviri kuitika kuBotswana vanga vari kureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba bhodha vachidzokera kuZimbabwe uyezve vari kutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana.
Yes, Caroline.
Saka ndo zviri kutaurwa nevari pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kuna avo vari pano pari zvino nasta tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko kwamuri kushava kungave kuri kuMozambique tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia vamwe kuMalawi kwatakaona Gibbs actually Malawi we were hoping to have someone from Malawi to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind, you know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good to that.
So I hear there's a caller. I'm not sure. Konapo,
what is it, Slobani? It's going to be Slobani. Kunjani for it. Hello, Kunjani?
Yeah, Taura. Taura Itins. Yeah, Taura Itins. Taura Nanu, yes, we're going to copy.
Yeah,
this is my favorite. Ah, this is my favorite, right? Tukutawara nemi muru kupi anjwazi, muna etu wani?
Ndiki MNO, South Africa.
Ehe, kwa kamera sei ku South Africa uko?
Ah, South Africa, kungo ishingo.
Mm-hmm. Taura itinzi, kwe jisha muru kusangana nazo iku uko?
Ah, ugaro wato, ugino uja, ndewa... ndewagonjona tiitai.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko, uyezve muri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemusouth africa zvekuti vana vaakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyange vasina mapepa eimomo?
Hai mababa apo kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa bati mabatiro ao vanhuzire kusouth africa especially kana vari muforeign aka hazvina kutombomira.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko?
Ndiriashandawo kaivo nechediri ziyo.
Ehe, muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuzimbabwe? Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangadza zvayo yapindidzana. Kutodzidza takatotiwo dzidzewo zvikungano zvekuti hataifanira kuzoshanda mabasa atiri kushandayo dee takatiri kwedu kumusheku bhekezi hatina. Handisi muridofora kanyanya sire zvekutiizvese ndakatinara ndenokuzidzi muri kunokupa ndiriyoeka vasango pekutiatobatika izvozvika ndekofa zvikaperova.
Kwamuri kugara izvezvi muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kwakandiri kushanda kwaita kasetimbo kusango izvezvi zvekuti kungoti pangosvikawo matoki wokuikaurava zvikarova.
Tine urombo hanzvadzi, asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvimwe.
Ndosaka ndakutetera uyo anoti munhangagwa wekwayo ngaatongobva hake because haasi kutanisa izvozvo ndiri mamamwe magurupu andozwa ndiri kuzva zvizvanzi tinizviyasiriona.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, Marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in Hillbrow Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans who are alleged to be, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqakathekile kusasa oza kuqoqwe iZimbabwe community in South Africa kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sithathe ke uCaroline Moyo, simvalelise khonapha ecingweni. Caroline Moyo, usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngithathe khona.
Ye, phosela ukugcina mama, 1 minute kuphela, uqede khona vala uhlelo lwethu.
Hayi, mina bakithi ngithi ezivele mna ngikhathele kahle kahle ngalaba abantu abasiphethe khonale. Hayi, abasiyekele. Mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke elibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo. Usho ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana. Nxa sechaya i-restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele saphostela ukungena lapha kathesi sesithwala nzima. Ukubizwa nje emazweni wonke njengobuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
iZimbabwe. Isikhathi mamoyo sesiphelele ntombi yami. Sorry, we're out of time. Right. We have to leave it here. We thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. We are in a new studio And maybe people are seeing that.
I don't know. Yes, and bye-bye, I want to say a special thank you to Melina Baniyo Arkuti and Ifonerate. We will call you tomorrow on the Women's Round Table. I'm Marvelous Nhlanganya, who is saying, let's meet on, let's talk and get to tomorrow. You have a very good evening.